Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 23, 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro vamwe zana nemakumi matanhatu nevashanu vachibatwawo nechirwere ichi.
Kukokwa tino mufaro mukuru ukama hweda huna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura wakatanga kare kare apo patirikuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechete
muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kunge vari muLusaka mangwana Apo pachagadzwa mutungamiri mutsva wenyika iyi vaHakainde Hichilema.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapiritsi ABP epamwedzi asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka.
Varimi vedonje kuchiredzi nekuzaka vochema chema nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco vachiti haisikuva bhadhara mari dzavo. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vakawanda havachina kugadzikana mupfungwa nenyaya yekuomerwa neupenyu munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 4249 vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zana nemakumi maviri nemaviri ezviuru zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 122,652 vanhu mazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 444 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru zana nematanhatu zvine mazana masere negumi kana kuti 106,810 Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nevaviri zvine mazana mana negumi nemanomwe kana kuti 2,312,417 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mirioni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 1,460,162 Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kunge vari pakugadzwa kwemutungamiri wenyika mutsva weZambia vaHakainde Hichilema mangwana. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Vai chilema wakutaru siri wakutora miko munandare ye Euro Stadium pambele pewa chunga miri venyika ni wamu wakambu chunga mira nyika. Nukuda kwa chiriweleche COVID-19 urumende Zambia inoti wakupinda munandare ii vanu waka kokuwa suri pamutemo chete. Mutauriri we mutunga miri venyika wa George Charamba wakanyora padande mutandera ore Twitter kutiba munangagwa waka kokuwa suri pamutemo na vai chilema. Vanu kuti mutsamba yavakakorokoteza vakatovazivisa kuti vanoda kuti vashande pamwe chete mukusimudzira nyika dzavo. Vamwe vatosvika kuZambia ndivachamisa avo vanoti kukokwa kwavo kumhemberero hakuvashamise sezvo vaine ushamwari hwakakomba hwemakore navaichilema. Vachamisa vanoti kukokwa kwemapato anopikisa mucherechedzo wekuti hapafanirwe kuita rovengo pakati pemapato anenge achitonga neayo anopikisa munyika zakasiyana.
Kukokwa tino mfaro mkuru ukama weda unakutanga gorela pera kana makore masho mapura wakatanga kare kare apo patiru ita mbachanizwa we mapoka arimu noma Afrika anoda kuchinika utunga miriwe zune utongi kana utunga miriwe jechete
pata bunda kuti wakasangana ne mutunga miriwe nyika vamunangagwa wakako kwa huku Zambia watataura navo here vachamisa wanoti apana chino vachazisa kutaura navo. Kunyange mutungamiri webato rinopikisa muBotswana vaDumelanga Salishando vasina kunge vakakokwa navaichilema mutungamiri wenyika iyi vamokwesi Masisi vaburisa mashoko vachiti vavakoka pavanhu vanenge vakamirira nyika iyi. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lafumo Maduku vanoti zvaitwa navaichilema chinhu chakanaka chinofanirwa kurumbidzwa.
President Ichilema vaita zvakanaka. Zvakanaka pakuti vaziva kuti vane ivo pachezvavo vanga vari munhu akagara muyakareba ari opposition. Saka vana kukangana kwavakabva. Saka zvakanaka chereki nekuti munhu ana kukangana kwavakabva.
Muzvinafundo Madhuku vanoti vaichilema vangotora mazisawira avo chete mune ramangwana mutungamiri hafanirwe kusarura. Mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vanoti havana kukokwa kumhemberero vanoti kukokwa kwemapato anopikisa neari kutonga idanho rakanaka rinoderedza ruvengo pakati pemapato aya.
Hatina tsamba yatakatambira inoti koka kuenda kumusangano iwoyo asi taizama mumaopposition party mapato ari kutonga chinhu chakanaka chinhu chinoita kuti politics dzedu dzatachagara tichitaura kuti dzakanganisika neruvengo dzinenge dzaakuita zvakanaka.
Mutauriri mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatapadzwa Mugwadi vanoti havo hapana chinofanira kupembererwa neMDC Alliance pane zvakaitika kuZambia.
Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidensi inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naini timuno muZimbabwe tinoita sarudzo and sarudzo dzatinoita munomuka democracy and elections are not like Coca-Cola haatesti zvakafanana zvekuti unoti kana kuZambia kana opposition ikawina opposition yemuZimbabwe ndoichawinawo kwamuzi kuti muno hamuna opposition munomu mune ZANU PF kandobato revanhu.
Vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanhu sezvo vanopikisa munyika dzakasiyana vaine mubatanidzwa wavo inzira yekusimbisana kuti hapana zvisingagoneke kuti vatongewo.
HH rakatamisa namutaimani naumari kuSenegal vagara vari nhengo dzepazemabato avo. Saka vanenge vachitotiwo kana munhu achitokampena vanotobatsirana. Saka ndotoona kuti zvoratidza kuti zvatiri kuita zvavanoita sevanhu semabato anopikisa zvinokwanisika kuti umwe nhengo dzavo ange ari president.
Vaichilema avo vakakwikwidza kashanu vachida kuita mutungamiri wenyika vachikundwa vakazokunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu musarudzo dzakaitwa musi wa12 Nyamavhuvhu. Vaichilema vanova muzvinabhizinisi vachagadzwa kuve mutungamiri weZambia wechinomwe kubva nyika iyi zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1964. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Va varimi vedonje kuchiredzi nekuzaka vari kuchema chema kuti kambani ye hurumende ye Cotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco haisi kuvabhadhara mari dzedonje ravakatengesa gore rino nerapera vachiti izvi zviri kuita kuti vanonge svosve nemuromo pane kupa varimi mari dzavo dzedonje kambani iyi inonzi yanga ichivapa zvekudya zvakaita semupunga mafuta ekubikisa nezvimwe Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Ama Ignis Chirera wemwa 28 kuzaka ndimumwe murimi anoti hachina kana pekutangira.
Ini ndiri murimi wedonje kuward 28 kuzaka. Gorakapera takarima donje chibva tatengesera kambani iyi. Asi hatina kuzobhadharwa zvakafanira nekutenderana kwatanga taita. Donje iri takaribhadharwa negrosari. Takapiwa sipo dzokuwachisa raisi, shuga, flour, mafuta emurivo nebinzi dzekusevesa. Tikanzi mondo zvitengesera mowana mari yenyu ipapo. Izvi hapana chakabuda nekuti baba nedivi vaiba girosari riya vachienda kutochinjana nedoro kubvawa.
Vati zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvavakapiwa zvaiva zvichoma zvekuti havakwanisa kana kuraramisa mhuri yavo.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapiritsi ABP epamwedzi asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka. Gore rino vekotiko kambani vakatotanga futi kutenga donje. Asi isu zvikwereti zvedu zvegora kapera vana kupedza. Zvakadaro gore rino ndakaendesa futi mabhero 4. Pamabhero iwawo rimwe nerimwe bhero raipuwa $10 pabhero rimwe chete. Zvichienderana nokuti ranga richirema makejis avanoda here. Nazvino mari yedonje haisati yauya kusara kwemaTendolas ewatakangopuwa pabhero roga roga.
Bhero redonje rine makirogiramu mazana maviri rinoita zviuru gumi nezvina zvemadhora kana kuti 14,000 RTGS kana zana nemanomwe emadhora ekuamerica pamusika weRBZ auction exchange rate. Mukuru webasa kukambani yeCotco vapayas manamike vatenda kuti asati vabhadhara vamwe varimi mari dzegore rapera nekuti vakavhiringwa nekuchinjwa kwekushandisa kwemari dzemunhare bhozha gore rapera vakazopa vanhu magrosari.
Gore rapera muna June tauda kutanga kutenga donje ra 2020. Nwanzobhadhara varimi vedu tichishandisa maewallets akafanana one money kana ecocash nehupa dzakamiswa nehurumende. Vanhu vakasara vasina mukana kuti vabhadhare mari dzavo nekuti varimi vedu vazhinji havana mabhengi. Saka vazhinji vacho vakabva vatiinga varimi vachikumbira kuti pamunotipa mari tinozoshandisa mari dzekutenga zvinhu zvekushandisa mudzimba. Saka seCotco munokwanisa here kutipawo zvinhu zvatinowanzotenga panotaramira mari yedu. Tikadaiwa zvinhu zvinokwanisika notipa mazita enyu nezvamuda kutengerwa zvacho. Saka vane zvinhu zvavakakumbira kutengerwa tatavatengera. Tanga tiri kuvamanikidza asi ndovakatotikumbira kuti vatengere magrosari. Vakasarudza kumirira mari yavo, vakamirira mari yavo. Ndiyo mari iri kubhadharwa mwaka uno kuchibva kuhurumende. Haisi yapera kubhadharwa mari yacho yese asi yakatotanga kubhadharwa.
Gurukota rezvekurima munyika vaijas masuku vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba asi vakaudza varimi vedonje munguva pfupi yadarika kuti hurumende yakataka chirongwa chekubhadhara zvikwereti zvavo.
Hurumende inoziva kuti ine chikwereti kune varimi chegore rapera. Tikahwerengedza mose chinosvika 1.5 billion Zimbabwe dollars nyika yose. Purezidendi vamunangagwa vakati bhadharai chikwereti tatanga yezvino kubhadhara chikwereti.
Asi vamwe varimi vakaita sava BTS Mombe vekuchiredzi vapikisa izvi vachiti havasati vabhadhara kusvika pane zvino.
Takavhurisiwa maakaunzi kumabhengi akasiyana siyana kuchinzi ndo kuchapindira mari dzenyu dzegore rapera. Zvaitoitwa musure mekunge kuchinzi tisati tatotenga kotoni mari yenyu inenge yatopinda totozotenga iyi. Asi takatozoona mari dzototenga mabhero manyuwani zvokutoti asi savarimi zvinhu izvozvo zvakaitika zvisi kutibata zvakanaka nanhasi hazvisati zvatisunungura.
Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Team chimwe chizvarwa chemuZimbabwe change chichishanda muAfghanistan kwemakore matatu Nyasha Munjese chinoti chiri kufara zvikuru kuti chakakurumidza kubuda munyika iyi zvinhu zvisati zvaita manyamamire nerongo. VaMunjese vanoti vaishanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika makumi masere uye vanovimba kuti zvose zvakakwanisa kubuda munyika iyi. Afghanistan yagara ine hondo kwemakore akawanda asi zvinhu zvabva zvanyanya kuipisisa kubva America nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO zvadzakazivisa kuti dzave kuburitsa mauto adzo mushure mekugara munyika iyi kwemakore makumi maviri. Mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakatoenda muupoteri zvasiya chikwata change chirwisana nehurumende yavo cheTaliban chave panyanga. Asi zvimwe zvikwata zviri kupandukira hurumende yechiTaliban iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vaMunjese.
Ndanga ndichande muAfghanistan ndikazobva muati ndakapimara kuno musi wa20 June izvo zvinda muHarare.
Mungatitsananguro kuti manga muri kubata mabasa api kuAfghanistan?
Ini profession yangu ibimbi supply chain. Ndakandishushanda ikoko operation supply operations manager. Ndichishandire in an international company yanga yakaiko subcontracted ne America kuti service motor dze Afghan National Army and Police.
Tiri kuona zvakawanda zviri kuitika kuAfghanistan pari zvino. Imi makabuda munyika iri mi.
Kupera kwaApril vanga paine tarisiro yekuti ndopaita kuitwe matauriro kuti tambani kuve mugore rekuti tinge tichiwedzerwe mashandiro neAmerica government. Vanhu pakazvaro kuti no isusu romba hwedu hawe kuti tichibude tichibuda muAfghanistan. That was the end of April kupinde muna June. Saka hazvichaiti kuti timuwedzere rimwe gore zvekuti gore racho raifanira kuti risange August gore rinei kusvika zveAugust wemuna 2022. Saka ndorakazoti hazvichaiti kuti timupe because isusu takuronge kuti kurongwa hwedu by 11 September our last soldier anofanira kunge achibuda muno muAfghanistan. Saka all my civilians ese anga ari contracted kuti ange chishanda muno anofanira kunge abuda by then zvekuti the target was kuti isusu totange kubuda masoja asitatange kumove out. Ndosaka vakabva vazope the team mobilization planning kuti 60 days you should be planning that the handover is related to the government mimobuda muno urongwa wakanga kuitwa. Tinoreva kuti vakanga vaita tarisiro yavo zvinhu zvavanga vakatoplana kuti ma civilians anofanira kutanga abuda by the 60 days that they pira musi wa 28 June. Saka planning was vaipapo pana end of May vakusva 28 June. Civilians ese anga subcontracted nishi the US government ivavo anofanira kunge ari abuda ndourongwa hwavari kuti urongwa wakasiti kuti tese contract yanga yakaisa kuzopera musi wa 17 ikazosvika zvangu kuZimbabwe kuno musi wa 20. Musi wa 17 yakazopera musi wa 17 June. That was uchindomamira chezvinhu vatiyagona kuti tambe tichiextenda even contract yanga yaifanira kupera munano kuna December but vatoti because of that arrangements the US is pulling out is beyond our control. Saka maakubuda musi wa 17 isakazobuda musi wa 17 zvangu kusiyana kuti ofisi yenyu yashande zvakadini urongwa hwavo hwari pati hukita hand over to the government yekaiyeni. Saka maikuti ofisi yenyika nayapedza naibve mapuwe matickets yenyu. Saka isusu takagona kunyatso kupedzera zvatakaplana musi wa 17 as a department tikabva tazosimuka ndikasvika zvangu muZimbabwe muno musi wa 20. Nanhasi unoti atongango kuno tambomira kuona kuti zvisiita zvisi zvakungobuda izvi zviri kuitika izvo zvichida kutongozvonirwa pano zimbabwe.
Saka muchiona zviri kuitika izvi iwo maTaliban maizwa nezvavo here zvakamira sei?
Taliban ndakashande mako 3.5 years tirimo ukaingonzwa semanzwi munongoita kuti Taliban yazoatake pakati Taliban yatake pakati but isusu pendanga tiri pendakashanda pese pendanga ndiri station handina kubvira taone maataxis ivavo.
Kune mamwe maZimbabwe nzira anga ari kushanda ikoko?
Mukambani ndaishandira iyoyo ndakambozungura rwangu nemukomana anga ari kuichara akatori wemuZimbabwe muno ndichimutaura zvangu kuti for interest sake timbori maZimbabwe mangani ari pacontract pana vaita kuti we taxing about 80 maZimbabwe anga ari ikoko.
Saka munofungidzira kuti pane vamwe vachiri vakasara here vari kutadza kubuda?
Pacontract ndanga ndiri nekambani ndaishandira munhu wese akagona kubuda in time ende tese tese takau kuno kuZimbabwe kuno hapana kana munhu ana achiri muAfghanistan.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri kuAfghanistan vaNyasha Munjese vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt yambovhara muganhu wayo nePalestine sezvo paine kunetsana pakati payo nehurumende yemunyika iyi inotungamirwa neHamas. Egypt inonzi irikuita izvi senzira yekumanikidza Hamas neIsrael kuti dziite nhaurirano dzerunyararo. Mapato emPalestine anonzi arikunetsa nawo izvo zvinonzi hazvisi kufarirwa neEgypt. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris avo vari kushanya kuSingapore vaudza vatori venhau kuti nyika yavo inokoshesa zvikuru ukama nenyika dziri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kana kuti Southeast Asia. Amai Harris vachitaura vaine mutungamiri wehurumende yeSingapore Vali Hensin Lung vati America inokoshesawo nyaya dzemamiriro ekunze uye kudyidzana kwakanaka. Amai Harris vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaHalima Yakob. Mangwana amai Harris vanenge vari kuVietnam murwendo rwavo rwekusimbaradza ukama nekuona kuti China haikonzere kusagadzikana mudunhu iri nepasi rose. Dzimwe nyanzvi munyanzvi zveutano hwepfungwa dzinoti uwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa vamwe vachiguma vave kugara mugwagwa huri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 sezvo vakawanda vasaende kumabasa. Nyaya yekuti vanhu ava vanogara vachitenderera mumigwagwa pasina ari kuvatarisa inogumawo yaisa upenyu hwavo munjodzi. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa Dr. Kudakwashe Muchena vanoti chimushopa kuti vanopenga vasaendeswa kunorapwa vachiregedzwa vachifamba-famba mumigwagwa inyaya yekusanzwisisa nezvedenda iri. Vanoti vamwe vanotofunga kuti chirwere ichi ingozi inokwanisa kutapuriranwa. Vanoti izvi zvinoisa upenyu hwevarwere munjodzi vachipa muenzaniso mumwe mukomana akamhanyira mumugwagwa akatsikwa nemotokari ndokufa muna Samora Machel Avenue. Shondora pera. Ko chirwere ichi chinouya sei chaizvo? Dr. Muchena vanotsanangura.
Chirwere chepfungwa pachivanhu chedu chinonzi chinokonzereswa nezvinhu zvakatisiyanei zvisinei nescience. Mental health should be treated equally as physical health. Kana tikarwadziwa nemusoro tinoenda kuchipatara tinopiwa mapainkillers. Why is it tikaita chirwere chepfungwa tinokurudzira kufunga kuti mamhepo? Why tisingafungi kuti tinofanira kuenda nemunhu iyeye kuchipatara kuti anobatsirwa nemazvikokota vanoziva nezvazvo?
Chiremba ava vakurudzira vatapi venhau kuti vatepfenyure nyaya dzezvirwere zvepfungwa nokuti ndiyo nzira huru ingaita kuti dzidziso iyi isvike kuvanhu vese nokuti zvirwere zvepfungwa zvinorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende. Dr. Muchena vanoti denda reschizophrenia ndiro rinonyanya kuonekwa muvarwere vepfungwa avo vanozoguma vave kufamba-famba mumigwagwa nokuti havagutsikane kugara panzvimbo imwe chete kana pasina mushonga wavari kunwa. Vatiwo vanofungidzira kuti mukomana wekutsikwa uyu aive avhundutsirwa nevanhu akatanga kutiza achibva asangana netsaona.
Mukomana uyu arikunwa ngaaine chirwere chinonzi schizophrenia, chirwere chiri very common in this country. Mental health drugs in Zimbabwe are for free. Mental health services in Zimbabwe is for free, but a lot of people tend to shy away from it because wanenge vachiti mamhepo.
Dr. Muchena vaendera mberi vachiti
vanhu vane chirwere chakaita seichochi ichi hakashoma, hamuna pamunombonzwa pekunzi akarova munhu kana ndakabira munhu kana ndakaita, anongorarama upenyu wake. Ukada kuzvifungisisa kuti kosaka anodyei, anorara pai, ndipamunoona kuti aiwa chirwere ichi hachisitori haisiri hachisi chivanhu, chirwere chinowanika pawanhu chinotokwanisa kugadzirika chinokwanisa kumanejeka kana apuwa mushonga wake. Chinodiwa kuti isu sevanhu tivagashire.
Imwewo nyanzvi yeutano hwezvirwere zvepfungwa Dr. David Mukwekwezeke vanoti mitemo yakadzikwa yokuti vanhu vagare kumba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 iri kuvhiringidzawo mararamiro evanhu vagara vachitora mishonga yokurapa matenda epfungwa nokuti havasi kukwanisa kufamba kuenda kuzvipatara kunopiwa mapiritsi avo nokuti vari kushaya mari kana mabhazi okufambisa.
Mitemo yatamanikidzwa iri kuita kuti zvinetse kune vanhu vagara vari kurwara nezvirwere zvepfungwa kuti wawane rubatsiro rwagara wanofanira kunge vachiwana, vakaita semapiritsi avo, vakaita sekuonekwa nana chiremba.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanotiwo huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwawedzera zvakanyanya kana kubva pakatanga kuvharwa maindustries nemisika kubva munakurume korera pera nenyaya yeCOVID-19 vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti ngoma huru yekumasvingo neInguchene kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Ongororo yakaitwa neWorld Health Organization inoratidzawo kuti muZimbabwe nePakistan madzimai akawanda ave kurwara mupfungwa mushure mekuzvarwa vana zvikuru munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Association for Human Rights ZADA muna 2019 yakabudisawo pachena kuti Zimbabwe ine nyanzvi dzinorapa zvirwere zvepfungwa makumi maviri chete zvinoita kuti dziwandirwe nebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vatambi venhabvu vakawanda munyika vanoti vapinda munzara nekumiswa kwemitambo nehurumende nekuda kwekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatambi ava vave nemwedzi yakati wandei vasati vatambiriswa mari yavo sezvo zvikwata zvavo zvichirarama nemari inowanikwa pamagedhe kana vatsigiri vachipinda munhandare. Vatambi vechikwata chine mukurumbira cheHighlanders vanonzi vakapedzisira kutambiriswa mari yavo yemuhoro muna chikumi. George Mudiwa, uyo aimbotambira Capes United asi ave murairidzi, anoti dzimwe mhuri dzatoparara nekushaya cheuviri.
Izvi zvekumiswa kwemitambo yenhabvu izvi kazvi zvatiuraya isusu varaidzi venhabvu nevana vacho vanotamba. Vese vanoshanda basa iroro vese vari munzara. Dzimwe mhuri dziri kutoparara. Izvi zviri kutaura kunoku hakuna zvekudya, hakuna zvinopfekwa. Please, taona ndondo kubasa redu renhabvu iri.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti kunyange hazvo chikwata chake chiri kukwanisa kuvatambirisa mari yemuhoro, vazhinji varasikirwa neraramo.
Vazhinji vari kunzi kana usiri kuita basa hauna chaunokuwa. Saka zvinhu zvaita kuti vazhinji vaomerwe nezvinhu zvakanyanya.
Vamwe vevatambi ava vave kuita mamwe mabasa asinei nenhabvu kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Izvi munyori mukuru weZipa Northern Region Maswini Mushonga vanoti
tadzokera mashure kuti matimu edu mazhinji anorarama nekuwana mari apo vanhu pavanouya kuzoona bhora. Saka nekumamirire kuti hakuna mari dziri kuuya, matimu eduwo zvakare ari kuwanikwa achitadza kuti abhadhare maplayers avo masalaries avo.
Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti vari kuedza kubatsira vatambi ava nekuvatsvagira mabasa munyika dziri kutamba nhabvu muAfrica. Vadeda avo vave kushanda vari muTanzania vanoti zviri nani kuti vatambi vaende kunana Tanzania nana Zambia pane kushaya chekubata zvachose.
Saka vatambi vakauya kunoku vakapiwawo mari nyangwe zvaya iri shoma, inobatsira pane kushaya uye nekuti vatambi vebhora vagare vakagara mumba. Vamwe vakuputa mbanje, vakushamira zvinodhaka, saka zvinoita kuti vawanewo chouyi.
Vamushonga vanoti zviri pachena kuti nhabvu muZimbabwe yadzikira zvikuru nekuumiswa kwemitambo uku. Mutambi Paulo Govere, uyo aive muchikwata chemaOrioles chakaenda kumakundano eChan, anoti vagarisa vasati vapinda munhandare izvo zvingangokanganisa matambiro avo pamwe nekudzikirisa pasi nhabvu yemunyika. Asi mukuru wePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vanoti vane chivimbo kuti hurumende icharerutsa roko kunhabvu sezvayakaita kumitambo yakaita secricket negorofu. Mugwaro ravatumira zvikwata vaNdebele vari kukurudzira zvikwata zvavo kuti zvibayise vatambi vazvo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachigadzirira kudzoka kwemitambo. Nhabvu yemakundano eLeague muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019. Kunyange hazvo makundano eChibuku Super Cup akambotambwa, makwikwi aya akazomiswa asati apera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Njabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 Ncwabakazi 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sokuyisikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba sesihlala isikhathi eside kakhulu zingavulwa, so sokuthi abantwana abaningi kathi esivele abasabambeki abasafuzeki ngoba sebelesikhathi eside beshona behlezi abalamsebenzi wokwenza, sebesenza lezinto ezingelamsebenzi.
Ngesikhathi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 lisehla eZimbabwe, inkuthazo yokuthi uhulumende kumele avule izikolo layo isiqina.
Akufanelanga udaba lwegugura luhunde lulungiswe zinduna, hayi lakancane vele kazila mandla okulungisa lokhu, akazifanelanga zizame lokuzama. Udaba lolu yigenocide ngumbhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo.
Iningi labantu abadabuka ezigabeni zeMandebeleni leNkabazwe bathi udaba lwegugura hunde licala eladalayo nguhulumende, ngokunjalo kumele liphathwe njengawo wonke amacala. Imizamo yeZimbabwe yokwehlisa inani labantwana abahlaselwa yisifo semvukuzane isiphazanyiswa yikusilela kwendawo zokwelaphela lomkhuhlane eziseduze kanye lokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kati inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 lisehla eZimbabwe, inkuthazo yokuthi uhulumende kumele avule izikolo layo isiqina. Iningi labantu lisithi inani lababulawa yileli gciwane ngabale minyaka ephakathi kwamashumi amathathu lamashumi amane, 30 to 40, okutsho ukubana abantwana abakho engozini kakhulu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo ezivalwe mhlaka 14 Nhlangula kwakumele zivule mhlaka 28 Nhlangula, kodwa lokhu akusenzakalanga ngenxa yokuqhamuka kwegagasi lesithathu le-COVID-19. Umongameli Mason Mnangagwa ukhangele ukusho ukuba izikolo zizavulwa nini ngesikhathi ugatsha lwezemfundo lusithi izikolo eziningi sezilungele ukuvulwa. Abazali abafana loNkosikazi Nomsasibindi bathi sokumele izikolo zivulwe ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengekhaya.
Sokuyisikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba sesihlala isikhathi eside kakhulu zingavulwa, so sokuthi abantwana abaningi kathi esivele abasabambeki abasafuzeki ngoba sebelesikhathi eside beshona behlezi abalamsebenzi wokwenza, sebesenza lezinto ezingelamsebenzi.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali umnumzana Marshall Cherry okuhlanganiswe eSchool Development Committee kwesinye isikolo eHarare.
Angithi izikolo zivule ngoba abantwana nxa bengafundi sebeyenza ukungizwa. So sithi izikolo zivule abantwana bathole ithuba lokuthi bebe befunde beyenze ezi-constructive ngempilo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi bazamelela isaziso sikamongameli ukuba isimo sokulwisana le-COVID-19 simi njani elizweni okungakhokhela ukuthi zivulwe izikolo loba.
We will get the green light as to when schools will open.
Siza kuba kwazi ukuba izikolo zizavulwa nini nxa umongameli welizwe leZimbabwe engasitshela ukuba lokhu kuza kwenzakala nini.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalikhulu iphose lengxenye abahlolwe batholakala bele-COVID-19 ekutshoni
emnyanyeni wosuku lwayizolo okukhweza inani lababanjebele gciwane leli lokhu laqhamuka eZimbabwe kwaba zinkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,652 labulala abazinkulungwane ezedlula ezine 4,249 kuthi abantu abazinkulungwane eziphezu kwezilitshumi 10,776 bahlatshwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine izolo kusitsho ukuba sebesadlula izigidi ezimbili 2,312,417 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala kuthi abazinkulungwane eziphosa zifike ezilitshumi 9,181 abahlatshwe ijekiseni lesibili bengezele linani ukuze lifike phose isigidi lengxenye 1,460,162 ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Inhlanganiso yelwela ilungelo lababalisi emaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ ithi isakhulumisana labazali ukuze kutholakale indlela ebalulekileyo yokuvulwa kwezikolo kungela ngozi yokuthelelana iCOVID-19. Le nhlanganiso ithi isibe lemihlangano endaweni ezibalisa eBuyera Central, Chikomba East leMashonaland Central. Imihlangano lo iveze sobala ubana uhulumende kakalungiseleli ukuvulwa kwezikolo ngokugcweleyo ngoba indingeko ezibalisa ama-mask, imithi yokugeza izandla, ama-sanitizer kunye lokuhlolwa kwamatitshala labafundi akukenziwa. UChris Kande weStudio 7 uxwale isikhulumeli senhlanganiso yeATUZ uMnumzana Themba kuye moyo. Okasisa ukuningi ngemihlangano le.
Imihlangano lo eyenziwe labazali beyimihlangano yokuhlela lokuzwisisa ukuthi abazali bathini ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo. Sikhangele isimemezelo sikahulumende asenzayo la kutshoyo ukuba kule nhloli zakhe ezibhodabhodayo zisenza amalungiselelo okuvula kwezikolo.
Okuphumileyo emhlanganweni le libonungani kuzaphathisa njani ikakhulu ukuvulwa kwezikolo?
Njenge-ATUZ thina le sihlala sikutsho ukuthi uhulumende kangajaki ukuvula izikolo, kazwisise kuye afake okwaneleyo okudingakalayo. Sikhangele okuphume emhlanganweni leyi sibone ngani kokuzanika indlela eqondileyo ngoba sikhuluma labazali nababalisi okungesilungu okuthiwa ngama-major stakeholders, because abazali yibo abalabantwana abazakuya ezikolweni, ababalisi yibo abazakuyafundisa laba bantwana. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi okuphumileyo kwimhlangano le ngokunye okungaba ngumhlahlandlela masikhangela amalungiselelo okuvulwa kwezikolo. Sikhangela kakhulu izidingo ezidingakalayo ukuze xa izikolo sezivuliwe singabi lenkinga yokumemetheka kwemikhuhlane, singabi lenkinga yobukhonono kwababalisi iholo labo.
Lina njengenhlanganiso lithi zivulwe nini izikolo njalo sekutheni?
Uhulumende akakuqali ukutsho ukuthi usahlolisisa ukuthi izikolo zivulwe nini. Njalo sikhangele ukuthi kaningi sisizwa abameli bakhe sebekhuluma sebesithi ezikolo sokwenziwe lokhu lalokhu, kuthi izikolo nxa sezivulwa uthole ukuthi akulalutho olwenziweyo. Thina njenge-ATUZ uhulumende sikhangelele ukuthi alalele okudingakalayo okuvela ebazalini, alalele okudingakalayo okuvela kubabalisi, abese senza amalungiselelo la athi uyawahlola ekhangele izidingo zababalisi. Okokuqala, ababalisi abanikeze iholo labo eliyaneleyo. Ababalisi kudala bakhala ngeholo labo lika-2018 October $540. Abazali kathesi bakhangelela ukuthi izikolo zabo nxa zivulwa izidingo zonke ezidingakalayo zokuvikela i-COVID zikhona. Kubonakala ukuthi ababalisi bahlatshiwe, ababalisi bahloliwe ukuthi kabalalo igciwane, abantwana bona ngokwabo bahloliwe ukuthi kabalalo igciwane, imithi edingakalayo yokugeza lokuhlamba izindlu zokufundela ibikhona, ama-mask abantwana bebelawo bonke aluhlonzi olufanayo, dinga ama-mask aqondileyo abantwana, hathi lokhu esikubonayo abantwana belawo.
Mnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo lababalisi bemaphandleni e-ATUZ. Ube kuluma icongweni le Studio 7 eselupane imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende yehlule. Kodwa ugatsha lwezempilakahle luthi izikolo zizavulwa ngoba igciwane le-coronavirus likhanya lihlasela kakhulu abantu abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwamashumi amathathu lamashumi amane. Abadabuka ezigabeni zeMandebeleni leNkabazwe bathi udaba lweGugurawundi licala eladalwayo nguhulumende, ngokunjalo kumele luphathwe njengawo wonke amacala, hashi ukusebenzisa inkokheli yomdabu ukugoqela izinduna. Bathi lokhu kwenza lolu daba lube njengoluphathelane lezamasiko, hashi icala. Lokhu kuphuma ngemva komhlangano owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zezigaba zeMandebeleni kuphela, okuyinto njalo esolwa langabantu beNkabazwe besithi babona sebetshiywa phandle ngokulungisiswa kwalolu daba, kodwa labo bathinteka kakubi ngeGugurawundi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Hayi, lokhuyana upresident akwenzayo akusoze kuncede, akala njongo lakancane ukulungisa udaba lwegugurawundi. Uthenga nje isikhathi ukuthi izinto kubonakale sengathi kukhona akwenzayo yena engenzi lutho. Akufanelanga udaba lwegugurawundi lulungiswe zinduna. Hayi, lakancane vele kazila mandla okulungisa lokhu, akazifanelanga zizame lokuzama. Udaba lolu yigenocide, ngumbhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo. Kanti upresident wakwazi ukubiza amazwe omhlaba wenze International Commission ukuthi ikhangele ukufa kwabantu abayisithupha eHarare abafa mhla ka 1 August 2018. Abese sithi laba abanenkangaka abafileyo kulungiswe zinduna ngaphansi kwezihlahla nje kuxoxiswana, hayi akusetshenzwa kanjalo. Lokho ayinto engamukelekanga lakancane lakancane lakancane. Kumele licala leli, kumele lilungiswe ngendlela yokuthi licala, hayi ukwenziwa sengathi lisiko nje liphukileyo, kakuyiwenjelele kakuyiwe laphana abantu bephele kangaka, akungadlalwa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ngumnangagwa okungasuthisa uZulu wezigaba zeMatabeleland leMidlands ngodaba lweGugurawundi?
Into edingakalayo liqiniso lejustice. Ukuze kutholakale khona lokho, kudingakala i-International Commission ezimeleyo engekho ngaphansi kwahulumende, engasilo gatsha lukahulumende, engesabi uhulumende, engasiso sikhothamathe sikahulumende. Yiyo into edingakalayo, hayi izinduna. Ngenhlonipho yonke siyazihlonipha kakhulu, kodwa hayi kulokho kazilamandla, angeke kulala uthe zingalulungisa. Kudingakala i-International Commission elabantu abazimeleyo, abasebenze ngendaba zombhuqazwe eRwanda, eSierra Leone, eformer Yugoslavia, East Timor endaweni ezihlukahlukeneyo, ukuthi babuye bazolusebenza lolu daba. Belezi mali ezingaveli kuhulumende weZimbabwe ezivela ngaphandle ukuze babe independent, bakwazi ukusebenza. Okwakhe kuphela upresident angakwenza yikuthi asuse zonke izinto ezingavimbela ukuthi basebenze ngendlela efaneleyo. Okwesibili okufanele kwenze, kakhiphe i-report yeChiyambakwe lakho konke uhulumende akwaziyo ngodaba lweGugurawundi, akuphe Independent Commission le ezabiza fakwa isebenze lomsebenzi.
Kungaba kuyukuthi uyafuna na ukugqodo ukuphathisa, kumbe sokuyisikhathi sokudinga amavoti ngesikhathi sokhetho?
Hayi, vele uyakhampena, akukho okunye akwenzayo. Ngabe ube vele ufuna ukulungisa lolu daba, ngabe usebuye lezinto ezisebenza ukuthi kulungiswe lolu daba? Okwakhathesi nje kuyabonakala ukuthi ufuna ukubonakala ngumuntu owenza okuthile kodwa engenzi lutho, abe ngumuntu obonakala elungisa kodwa engalungisi. Akhulume ngokulungisa kodwa engalungisi. Abuye athume izinduna athi yena hamba liyebuza abantu ukuthi kwenzakalani, wayengaphi yena kusenzakala konke khona lokho. Kanti-ke njalo vele sekwaba lama commissions afakwayo kudala aphuma lalokho okwakusenzakala ngaleso sikhathi, kakukhitshwe lokho okwakusenzakala uhulumende awaziyo. Nguye wayebhala abantu abafileyo, uhulumende uyakwazi ukuthi abantu abafayo bangakanani, abantu abadisappear bangakanani, hayi ukuthi aqalele ekubuzeni abantu. Ngemva kwalokho nxa sesile International Commission of Inquiry sesingakhuluma-ke, sesixoxa ukuthi yini into esifuna yenzeke, yenziwe ngayiphi indlela.
Mnumzana Efidlela Ncube, yingcwethi ecubungula ezombusazwe Ube kuluma itungwe nile Studio 7 eWoblawayo. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sabafunyana bele coronavirus eZimbabwe. Zimbabwe iwehlisa inani labantu abahlaselwa isifo semvukuzane ibikwa isiphazanyiswa yiwuselela wendawo zokwelaphela lomkhuhlane eseduzane lozulu. Ikakhulu umhlobo ohlasela abantwana i-child cancer kanye lokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Intethele zindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
EZimbabwe libikwa liphansi kwamazwe aphansi koluhlu lokusila kwabantwana abalesifo semvunguzane likusimo sokungamachumi amabili ekhulwini 20%. U-Sister Charity Kawata okhokhela inhlanganiso ye-Kids Can Zimbabwe uthi mkhulu lumsebenzi njalo inhlanganiso yakhe ikhangela nendawo ukuze ilizwe lifinyelele ukuthuthukisa lesi simo.
So our aim as Kids Can is to raise our survival rate.
Injongo yethu njenge kids nathi ukuthi sengezelele inani lokusila kwabantwana kumvukuzane njengokudingakalayo ngaphansi kwe World Health Organization. Njengelizwe leZimbabwe sesiqalisile, thina sinikezela imithi yechemotherapy mahala elapha icancer.
Uthi lesi sifo ikakhulu ebantwaneni lokhe singakaqhakathekiswa kangawo, njalo siyiso esihlukuluza abantu ngokuqhansa kwembadalo yokwelatshwa lobuhlungu baso.
Services, yes, they are available. Unfortunately, they are only central in Harare for the whole country.
Imisebenzi yokwelapha imvukuzane yabantwana ikhona sibili. Okudingakalayo ukuthi itholakala eHarare kuphela elizweni lonke. Lapha kulapho othola khona ingcitshi okuthiwa ngama-pediatric oncologist, okuzingcitshi ezafundela umsebenzi ezelelisa ukwelapha imvukuzane yabantwana.
Ngenxa yalokho lezinye izikhubeka eziningi, abantu abaningi bagcina bebanjwa ngamandla ukuhamba imango emide ukuze befinyelele ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela ezinkulu, okwenza abanye begcine besebenzisa ezinye indlela ezingangenisa impilo yabantwana engozini. UDokotela Nomeni Matara wenhlanganiso ye Doctors for Human Rights uthi bona njengabo dokotela abamela amalungelo oluntu bakhuthaza ukuba usizo lokwelatshwa lilungelo lomuntu wonke, ngakho ke kumele lube seduzane lozulu kundawana zonke zelizwe.
Ukudingakalayo kwakhesi kwengezelela ukufundisa kodokotela abanye babe baningi elizweni befike kundawana zonke kugoqela nasemaphandleni uzabelo leziqinti zonke bephathisa abalemvukuzane eduzane lawo.
UNkosazana Malini Gazirayo okhokhela imisebenzi kundawo yokwelaphela imvukuzane lapho asanda kwelatshwa lesi sifo layo e-Onkocare Treatment Center eseHarare uthi ukunakekelwa kogulayo kumele kwenziwe ngonanzelelo olukhulu.
Everybody was thinking, oh, you have 3 months to live, you've got 3 weeks to live, you've got 6 months to live, you've got a maximum of a year.
Isikhathi esiningi abantu bangathola ukuthi ule cancer sebecabanga ukuthi ulesikhathi esinganani osele laso, inyanga ezintathu, eziyisithupha kumbe umnyaka, okuyinto engaqondanga wemuntu ogulayo.
Isibhedlela seParenyatu eseHarare yiso sodwa elizweni lonke sikahulumende esile ward elalisa abantwana selatshwa imvukuzane epediatric oncology ward. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ibeka eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe aphansi laphakathi laphakathi kunzuzo yawo lapho amele azame ukuthuthukisa isilinganiso sabelatshwa-ke besinda kumvukuzane ukuze leli nani liphakame lisuka kumachumi amabili ekhulwini 20% lisiya kwesingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiya kumnyaka ka-2030. Lesi silinganiso emazweni asethuthukile sifika kwesingamachumi athobaminombili 80%. Ugatsha lwezempilakahle kuleli luthi luthuthukisa indlela olusebenza ngayo okuzagoqela ukuvula lokungamakliniki okuncane kundawana zonke ezijiyeneyo elizweni ukuze umuntu wonke afinyelele ezempilakahle kalula. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Sekuqhamuke ukwesaba kwele South Africa ngemva kwesaziso esithunyelanwa ezinkundleni zokuxhumana zebulenjini be-internet esikhuthaza ukutshengisela elizweni lonke sivela kwabangaziwayo abathi umongameli Cyril Ramaphosa akehle esihlalweni. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sokuthi kungahle kube lokutshengisela okulodlakela kwele South Africa sesilethe kwesaba kwabaningi ikakhulu ngemva kwalokho kusanda kwenzeka okujiya abantu abedlula amakhulu amathathu befile kwagqekezwa lokubhidlizwa kwezitolo eziningi. Enkulumeni ayithule kukhasi lakhe leTwitter, isikhulumeli sogatsha lomapholisa unkosazana Liranzi Themba uthe amaviyo okulondoloza ezokuthula aqaphe ngeso lokukhonzi kumizamo yokwenqabela yiloba yiluphi uhlobo lokutshengisela nodlakela. Ukhuthaze uZulu ukuthi angalokothi aphatheke kulokhu kutshengisela ngoba amapholisa awasoke avume udalwa udlakela. Endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni lamarenkini emichova bekunyakazela amapholisa ehambahamba ngenhloso yokuvimba lokhu kutshengisela. Ababhale lesi saziso esikhuthaza abantu ukuthi babe yingxenye yokutshengisela lokhu bathi bafuna umongameli Cyril Ramaphosa aphume esikhundleni, bafuna njalo isifundi sithole imfundo yamahhala kanye lokuthi kungavunyelwa ama-vaccines azaphazamisa impilo zabantu. Lobanje leli qembu elingaziwayo lizibiza ngokuthi ngamalunga e-ANC kulesi saziso, i-ANC ithi ayazi lutho ngalolu daba. Kodwa ke konke lokhu sekuchiye ukwesaba ikakhulu kuzalwane zeZimbabwe esebenza kwele South Africa. Udlakela olusanda kwedlula, iningi lalahlekelwa imisebenzi ngemva kokudilizwa lokugqekezwa kwezitolo lendawo zokudlela abasebenza kuzo. Isizana seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube uthi njengoba lakuqala kwaqala ngale imilayezo yenhlelo zokuxhumana ku-inthanethi lakhathesi basevalweni lokuthi sokungaqala udlakela.
Kungaba iqinisa lokuthi abantu bazazenza lezinto kungekudala even kungazange kwenzakale namuhla wokusasa, kodwa ke inkomo emithiyo baba ivele izozala. So ke abantu abaqaphe bangathathi imbiko enje kancane. Yonke umbiko okhona kwezepolitiki uyenzeka ukuthi uphume uliqinisa, ngoba nakanje kwathi uma kuthiwa khona kuzoba nodlame indaba yokubotshwa kukaZuma uhulumeni weSouth Africa warilaksa kakhulu, kodwa ke sabona sokusha amasrobhu lawa bantu kanjalo kanjalo.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosini Chuma uthi nxa kusiba khona lokhu kutshengisela bafisa kwenziwe ngokuthula.
Angeke sibavimbe lokho, kodwa into ebalulekileyo ukuthi batshengisele ngokuthula, bengavulali impahla zabantu, bengathathi izinto zabantu esitolo, bangayenzi izinto eziphuma endleleni. Ma bengangena sibukubone besenza njengalokhana okwenziwe ngabe Black Movement labane sabona besenza betshengisela laphana e-America ngemva kobulawa kwalwana umuntu omnyama okuthiwa ngu-George Floyd. Ma bengatshengisela ngokuthula ngaleyo ndlela kuyemukelekile. Okubi ukuthi abantu batshengisele ngodlame kubulala impahla zabantu.
Ingcitshi zithi lokhu kwethusela okuza ngemva ukuba uhulumende singagomela esithi ngeke kuphinde kwenzeke udlakela olufana losanda kwedlula, kukhombisa khona ukuthi abaphehla lodlakela balokhu bezimisele ukuqhubeka. Ezinye zithi ukuziveza kwamanye amalunga ethulele isimemezelo njengamalunga ebandla le-ANC kukhombisa khona ukuthi selokhu kubotshe waye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma leli bandla liqhubeka lidabuke phakathi zithi njalo kusobala ukuthi labo abafuna umongameli Ramaphosa eshe sihlalweni yilabo abacabangela ukuthi ulesandla ekubotshweni kukamnumzana Zuma amapolisa athi kwalamhlanje azikho izehlakalo zodlakela ezenzekileyo kodwa zaqhubeka ebheke ngeso lokhoze Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo. Zemidlalo bachayelwa ihlombe abancindizela imifanekiso lembali yabadlali bomdlalo wenguqu abalodumo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uziba loludaba ngokugcweleyo.
Kuma ngesikhathi kubukiswa ibhayisikopo elonda imbali yomdlali oludumo emdlalweni wenguqu kweZimbabwe uJoe Chaya owayeyisiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uNdumiso Gumede uthe kuyinto enhle kakhulu ukulondoloza imisebenzi yabadlali.
It is critical to you but today if I were to talk to you about a guy called Gididi,
uqhakatheke kabi ukwenza lokho ngoba namhlanje ngingakhuluma lawe ngomuntu okuthiwa uDididi Ncube awungeke wabemazi kodwa nje ngoba sesikwazi ukuncindezela sisebenza emchinari kulezi nsuku sekumele sihle sichaye sibambile ukuze silondoloze ubuciko balaba bantu.
Ukubukiswa kwebhayisikopo kaShaya yena waduma edlalela iqembu leDynamos kanye leqembu elimela ilizwe kuza ngemva kokuba lonyaka kulabadlali abambalwa abaludumo abadlule emhlabeni abagoqela uDavid Mandikora, uMichel Chidambwa, uJoe Mugabe kanye loNelson Mapepa Sibanda. Akuvamanga kuleZimbabwe ukuba abadlali balobe ingwalo belandisa ngempilo zabo boloba nje eminyakeni edluleyo uMemory Mtsheraua, uJafet Mparutsa kanye loBruce Kropela bekwenzile lokho. UGumede uthe inhlelo ezifana lalolu lokuncindezela imifanekiso yabadlali zivala leso sikhala ngoba kukuhle kakhulu ukuba umuntu azikhulumele esaphila.
We ought to try and capture as much information as we can from the individuals themselves then to
kumele sizame ngamandla ethu wonke ukuba sithaphe indaba kibo abadlali mathupha kulokuba silinde baze bathi sebefile kube yikhona sesiqala ukuzama ukukhumbula ababekwenza. Kuba kuhle nxa sithola indaba zivela kibo abangani babo kanye lezimuli zabo njengalokhu okwenzakele ngalo umfanekiso eliwubikisa lapha.
Uhlelo lokucindezela imbali yabadlali abalodumo elizweni luqala ngu-Albert Chiwanda Mira oyisizalwane selizwe leZimbabwe esihlala elizweni lase-United States of America. UChiwanda Mira usebenzisana intatheli izindaba ezikwele Zimbabwe ezigoqela wengumhleli wezemidlalo kuphepha ndaba leChronicle uLove Modube. Udube uthe ibhayisikopo kaShaya ngiyakuqala kwamaningi abazawacindezela njalo ngomnyaka ozayo bazakhupha umfanekiso olandisa ngempilo kamuyi uTimon Mabaleka yena owaduma edlalela iqembu leHighlanders waphinda waba ludumo kwezomculo ecindezela abaculi abaludumo elizweni leZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhelwa ngesikhathi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 lisehla eZimbabwe. Inkuthazo yokuthi uhulumende kumele avule izikolo layo isiqina. Iningi labantu abadabuka ezigabeni zeMandebeleni leNkabazwe bathi udaba lwegukurwa hundi licala eladalwayo nguhulumende, ngokunjalo kumele liphathwe njengawo wonke amacala. Imizamo yeZimbabwe yokwehlisa inani labantwana abahlaselwa yisifo semvukuzane ibiwa isiphazanyiswa yikusilela kwendawo zokwelaphela lomkhuhlane eseduzane kanye lokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Sizigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah ngisithi asidibaneni
6:30 kusasa ekuseni. Abangene lisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.